mutambo uri kwanhasi uyu weIvory Coast versus Guinea ndiri kuona kunge uri mutambo uchange uchanakidza chose, because mateams acho ari kutamba nhasi ari kuvhura musangano. Ivory Coast it's a very good it's a country in a very good players, and also inyika ine strong history ye soccer, and Guinea inyiko futi ine history ye soccer, and ndiri kuona mutambo unge uri uchanakidza chose nhasi.
Asi tiri kuona kuti Guinea Bissau haisati yapfuura pastage iyoyi yekutanga yemaopening matches. Tingaona here ichikwanisa kuzviita kekutanga murwendo runo?
Kana vakakwanisa kutora machambisi, munongoziva mukoma jonga game resoka it's about taking your chances. Vakakwanisa kutora machambisi achavawirawo pamberi pavo, vachikwanisa kugohwesa, vachikwanisa kudefendawo. Zvinokwanisa kudaro, but ndiri kuona zvakaoma chose kana muchitamba neIvory Coast, because Ivory Coast ine maplayers anotamba kuEurope ane experience, vanogona. Saka ndiri kuona mutoro wacho kunge unenge wakaoma, because Ivory Coast ine maplayers akatogara na Frank Kessy, Seko Fondana, Ibrahim Sangare, maplayers who have been to the up to the tournament before, and ndiri kuona experience yavo ichiita kunge ichange yakanyanyisa to be overcome.
Iyo Guinea Bissau takaonawo kuti yakashamisawo Nigeria mumitambo iyoyo, zvingaitikawo here kuti nerwendo runo ingashamisawo Ivory Coast?
Zvinokwanisa kudaro sezvakataura paya paya kuti kana vakatorawo machances avo zvinokwanisa kudaro, but vacho vakaona matournaments aya mukoma jonga matournaments ekuti now vaa serious atiwo competition chaiyo, andione kunge ichahwina zvayo, but ndikuona scoreline iri very close.
Ko iyo Ivory Coast ingaitawo here home advantage? Imi muri wenhabvu, tinonzwa muchitaura nyaya dzehome advantage.
Yes, home advantage ndotofungirawo kuti Ivory Coast ichakwanisa kutenderera mberi up to the semi finals nenyaya yehome advantage. Kazhinji kazhinji makatarisa history yematournaments aya, home country inopesera yatotora even mukombe wacho, kana kuti inopesera yapinda mafinals, kana kuti inopesera yatamba mumathird and fourth place playoffs. Saka ndichitoriona kunge iri one of the countries ichapinda mufinal neMorocco. Haizi nyika yekuti tinotarisira pasi, inyika ine maplayers anogona chose.
Zvibodzwa zvamungatarisira ndezvipi vamusekewa pamutambo uyu?
Pamutambo uyu mukaona mateams anoqualifya for this tournament, it means a lot about those teams. Saka ese mateams ari kutournament ari 24 vanogona. Saka ndi expect scoreline kunge iri too much. Ndirikuona a 2-1 or a 1-0 or a 2-2 or a 1-1 type of scoreline. It's going to be a very small margin of scoreline. But I'm favoring Ivory Coast to win by 2-1.